Vachiparura urongwa hwavo hwemonetary policy, gavana wereserve bank of Zimbabwe RBZ vajohn Manguja vati kuti izvi zvitange kuitika mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS nemabond notes iri mumabhanga yave kutorwa semaRTGS dollars, uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuamerica kana dzimwe mari dzekunze. Vati mari iyi ndiyo ichange yave kushandiswa kutenga mari yekunze pamusika wemumabhanga kana kuti interbank foreign exchange market. Vamanguja vati bhanga ravo ratora matano ekuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya, uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze zviri pamutemo. Vatiwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kutengesa mari yavo yekunze mumabhanga pachena. Vatiwo vaya vanotumirwa mari kana kutambira mari kubva kunze vacharamba vachipiwa mari dzavo ari madhora ekuamerica. Vamanguja vati vanoona sekuti matano avatora achabvisa musika mutema wemari kuderedza mutengo wemari yekunze, izvo vati zvichaderedza mitengo yezvinhu munyika. Vatiwo izvi ndo zvange zviri kudiwa nevemabhizimisi.
Mainvestors ndo zvati kumbira izvozvo kuti zviitike, nekuti panga paine unzi transparency, market based economy, that's what we do throughout the whole world.
Muzvina bhizimisi vaOswald Bina vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navamanguja ndizvo zvavange vakatarisira, sezvo zvange zviri pachena kuti uremu hwemabond notes hauenderani neuremu hwemadhora ekuamerica.
Kana patongoita kuti pane mari ine exchange rate yakasiyana neyanga ichitaura, zvinokurova kuti izvo taakushandisa mari yakunzi maRTGS dollars ndozvapa. And izvozvo isusu sekuona kwedu zvinhu zvanga zvanonokwa kuita, nokuti izvo kubva nguva yose yatanga tichizviita iyi kunze uku zvaitotaridza kuti mari hadzina kufanana. Ii ndo saka pakazoiswa mutemo, ende mutemo uyo waitaridza kuti izvo kusasiyana kwakaita mari ikoko ngatichiita kuti tiite zvinge zviri official, ende ndo zviripo.
Asi vati pane mamwe matanho anofanira kutorwa nehurumende kuti zvinhu zvinatsofamba zvakanaka munyaya dzemabhizimisi.
Nyaya yemasurrender requirements, mari yavanobatira maexporters dai vambodini vatsukunyudza. Tazviona kuti vamboda kuedza asi havana kuzosvika padaitarisi, nokuti maexporters ari kuunza mari hurumende ichiri kubata 50%, vamwe 80% yavari kuchengeta, vamwe 55% yavari kuchengeta. Tiri kutarisira kuti kana vadaro vavachiisa ruling exchange rate kumari yavanenge vadini vabata yacho inoda kushandiswa kune zvinoda kushandiswa zvona.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neRBZ rakanaka chose, uye zvinogona kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
Saka zvaitwa izvi zvokuti vane mari ngavauye vatengese mari dzavo, zvinhu zvakanaka chaizvo, nokuti vane mari vanobva vaonawo mari yakafanira pamari yavo yekunze. Saka izvi zvinoita kuti mari dzekunze dzimwe dzakavanda munyika umo dzisingagoni kuinda kumabhanga dzichitanga kuuya kumabhanga. Kana dzauya kumabhanga dzinouyawo neuwandu.
Asi vati RBZ inofanira kushanda zvakanyanya kudzivirira zvipinga idzo zvinogona kumuka apo matanho aya anotanga kushanda.
Hongu zvingatanga sekuti netsei pekutanga, asi kumberi kunoenda kuona kwangwini ndinoona sekuti zvichagona kudzikamisa rate, zvichagona kuti nyaya dzemari dzenyika idzi dambudziko ranga rapo rekuti mari dzaakusinzwa pamusika mutema ritange kuderera tichiinda mberi ikoko, nokuti nyika ino ine mari yekunze kwenyika yakawanda.
Vamanguja vati vemakambani vakawanda vange vave kutenga mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu, uye vange vave kutengesa zvinhu izvi nemutengo yakakwira zvakanyanya. Pari zvino dhora rimwe rekuamerica rinokosha mabond notes mana kana kudarika pamukoto. Vamanguja vati vanoona sekuti matanho avatora achaderedza mutengo uyu zvakanyanya, uye kana izvi zvaitika mitengo yezvinhu ichadzikira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.